kana vagutima cheya hafaniri kucheya asazonidari guru reparamendi kurwara nekuti nyaya yamunangagwa ndeyekuexecutive neparamendi zvakatosiyana tine inonzi pachirungu doctrine yeseparation of powers kuparadzana kwamasimba saka zvinoitika kuparamendi hazvifaniri kubatwa nezvinenge zvichiitika kunyaya yeexecutive saka zviri zvisina pfungwa
asika ivo vari kuti ivo vari kutokunzwirai utsitsi kukupaiwo zvimwe zvigaro zvekuti muve masachigaro nekuti ivo ndivo vakawanda mudare reparamende nekudaro kana imi musiri kuita zvavari kuda izvi vachabvisa nhengo dzenyu kuti dzive masachigaro
aiwa kusakwana chekutanga ndechekuti mustanding orders dzedu makatonyerwa kuzvisarudzwa kwamakomiti amachairperson zvinofanira kutaridza uwandu hwevanhu kana kuti thepolitical composition yedzimba dzeimbiri chechipiri maparamende ese pasi pano anoti komiti yepublic account inoongorora mashandisirwo emari inofanirwa kucheiwa nemunhu weopposition mukatesa kune dzimwe nyika ivhen vanhu veopposition vari vaviri kana vatatu vanotopuwa kucheya komiti yepublic account
saka kana pachiramba pachitandiranwa makobvu nematete saizvozvi muchaita sei
tichaitika ndechekuti isusu tinoramba tichingoshandisawo kodzero dzedu sezviri mubumbiro guru renyika section 67 tinenge tichaidzawo mapolitical rights edu yekuti aiwa sarudzo dzapresident hazvina kufamba zvakanaka asi dzine sarudzo dzese hatina kunyanya kunyunyuta nadzo pasanga pekuti pane dzimwewo dzina kufamba hadzo zvakanaka asi overall picture ndeyekuti sarudzo dzekumakanziro nesarudzo dzekuparamendi hadzina zvidingamupini zvakanyanya zvakaitika kudirwa kukuru kwake papresidential election saka isusuwo tinenge tine kodzero dzedu ngekuti tebato rezvematenderwo enyika tinenge tichishandisa kodzero dzedu